Madzimambo Okutanga, chitsauko chegumi nenomwe. Zvino Eria muTishibhi aigara muGireadhi akati kuna Ahabhu, “NaJehovha, Mwari waIsraeri mupenyu, wandinoshumira, hakuchazova nedova kana mvura inonaya mumakore anotevera kunze kwokutenge ndareva ini.” Ipapo shoko raJehovha rakasvika kuna Eria richiti, “Ibva pano, nanga kumabvazuva undovanda parukova rweKeriti kumabvazuva kweJorodhani. Uchanwa mvura yorukova urwu, uye ndarayira makunguo kuti akupe zvokudya ikoko.” Saka akaita zvaakanga audzwa naJehovha akaenda kurukova rweKeriti kumabvazuva kweJorodhani akagarako. Makunguo akamuvigira chingwa nenyama mangwanani nechingwa nenyama manheru, uye akanwa mvura murukova. Mushure menguva yakati rukova rwakapwa nokuti mvura yakanga isinganayi panyika, zvino shoko raJehovha rakauya kwaari richiti, “Simuka izvozvi uende kuZarefati kunyika yeSidhoni undogarako. Ndarayira chirikadzi iri munzvimbo iyoyo kuti ikupe zvokudya.” Naizvozvo akaenda kuZarefati. Paakasvika pasuo reguta, chirikadzi yakanga iripo ichitsvaga huni. Akamudana akamubvunza akati, “Mungandivigirawo mvura shoma shoma mumukombe here kuti ndinwe?” Paakanga ava kuenda kundoitora, iye akadanidzira akati, “Mundivigirewo chimedu chechingwa, ndapota.” Iye akapindura akati, “Zvirokwazvo naJehovha Mwari wenyu mupenyu, handina chingwa. Ndinongova netufurau tushoma shoma muhari namafuta mashoma shoma muhari. Ndiri kunhonga honi shoma shoma kuti ndiende nadzo kumba ndinozvibikira kudya ini nomwanakomana wangu kuti tigodya tife hedu.” Eria akati kwaari, “Usatya. Enda kumba undoita sezvawareva, asi tanga wandibikira chingwa chiduku pane zvaunazvo ugouya nacho kwandiri, mushure ugozvigadzirira iwe nomwanakomana wako. Nokuti zvanzi naJehovha Mwari waIsraeri, furau iri muhari imomo haizoperi, uye mafuta ari muhari haazoperi kusvikira zuva iro richanayiswa mvura panyika naJehovha.” Akaenda akandoita sezvaakanga audzwa naEria. Saka zvokudya zvaEria zvakavapo mazuva ose, uyewo nezvomukadzi nemhuri yake. Furawo yaiva muhari haina kupera, uye mafuta aiva muhari haana kupera, sezvazvakanga zvarehwa neshoko raJehovha rakataurwa naEria. Kwapera nguva yakati mwanakomana womukadzi muridzi weimba akarwara. Kurwara kwake kwakanyanya kwazvo, pakupedzisira akamira kufema. Mukadzi akati kuna Eria, “Ndakakutadzireiko, munhu waMwari? Wakauya here kunzondirangaridza chivi changu nokuuraya mwanakomana wangu?” Eria akapindura akati, “Ndipe mwanakomana wako kuno.” Akamutora kubva mumaoko ake akamutakura akaenda naye kuimba yapamusoro yaaigara akamuradzika pamubhedha wake. Ipapo akadanidzira kuna Jehovha akati, “Haiwa Jehovha Mwari wangu, mauyisawo here dambudziko pachirikadzi iyi yandiri kugara nayo nokuuraya mwanakomana wayo?” Ipapo akazvambarara pamusoro pomukomana katatu akadanidzira kuna Jehovha akati, “Haiwa Jehovha Mwari wangu, itai kuti mweya womukomana uyu udzokere maari.” Jehovha akanzwa kudanidzira kwaEria, mweya womukomana ukadzokera maari akararama. Eria akatora mwana akamutakura achibuda mumba maakanga ari akaenda naye mumba huru akamupa kuna mai vake akati, “Tarirai, mwanakomana wenyu mupenyu.” Ipapo mukadzi akati kuna Eria, “Zvino ndazoziva kuti muri munhu waMwari uye kuti shoko raJehovha rinobuda mumuromo menyu nderechokwadi.”